Isaya chitsauko chemakumi mashanu nenomwe. Vakarurama vanoparara uye hakuna anofunga izvi mumwoyo make: vanhu vanoda Mwari vanobviswa, uye hakuna anonzwisisa kuti vakarurama vanobviswa kuti vanunurwe kubva pane zvakaipa. Vose vanofamba mukururama vanopinda murugare, vanowana zororo pavanovata murufu. Asi imi, uyai pano, imi vanakomana vomuroyi, imi chibereko chemhombwe nezvifeve. Muri kuseka aniko? Ndiani wamunohomera uye wamunobudisira rurimi rwenyu? Ko, hamusi chibereko chemhandu here, nechizvarwa chavanoreva nhema? Munotsva noruchiva pakati pemiti yemuouki, napasi pomuti mumwe nomumwe wakapfumvutira. Munobayira vana venyu mumipata, napasi pamapazi akarembera. Zvifananidzo zviri pakati pamatombo anotsvedzerera emipata ndiwo mugove wenyu, izvozvo ndiwo mugove wenyu. Hongu, wakadururira chipiriso chokunwa kwazviri uye ukapa chipiriso chezviyo. Ko, ini muchagona kundiripira zvinhu izvi here? Wakawaridza nhoo pakakwirira napachikomo chirefu, ikoko wakakwira kundobayira zvibayiro. Seri kwamakonhi ako nezvivivo zvako wakaisa chirangaridzo chavamwari vako, uchindisiya ini. Wakafukura mubhedha wako wakakwira pauri ukashamisa kwazvo. Wakaita sungano naavo vane mibhedha yaunoda, uye wakatarisa kusasimira kwavo. Wakaenda kuna Moreki namafuta omuorivhi ukawedzera zvinonhuhwira zvako. Wakatumira nhume dzako, wakaburukira kuguva chaiko. Wakaneteswa nenzira dzako dzose, asi hauna kumboti hazvina maturo. Wakawana kuvandudzwa kwesimba rako, nokudaro hauna kuziya. Ndianiko wawakatya uye ukavhunduka zvokuti wakazoreva nhema kwandiri uye hauna kumbondirangarira kana kumbozvifunga izvi mumwoyo mako? Hakuzi kuti ndakaramba ndakanyarara iwe ukasanditya here? Ndichaisa pachena kururama kwako namabasa ako, uye hazvizombokubatsiri. Paunochemera rubatsiro, zvifananidzo zvawakaunganidza ngazvikubatsire. Mhepo ichazvikukura zvose, mweya wokungofema zvawo uchazvifuridzira kure. Asi munhu anondiita utiziro hwake achagara nhaka yenyika, uye gomo rangu dzvene richava rake. Uye zvichazonzi, vakai, vakai, gadzirai mugwagwa, bvisai zvipinganidzo munzira yavanhu. Nokuti zvanzi naiye akakwirira ari kumusoro, iye anorarama nokusingaperi, ane zita dzvene: ndinogara pakakwirira panzvimbo tsvene. Asi naiyewo ane mweya wakapwanyika uye anozvininipisa, kuti ndimutsiridze mweya yavanozvininipisa uye ndimutsiridze mwoyo yavakapwanyika. Handichapi mhosva nokusingaperi kana kugara ndakatsamwa, nokuti ipapo mweya yavanhu ingaziya pamberi pangu kufema kwomunhu wandakasika. Ndakatsamwiswa nechivi chake chokukara, ndakamuranga ndikavanza chiso changu mukutsamwa kwangu, asi akaramba ari munzira dzaaida. Ndakaona nzira dzake, asi ndichamuporesa. Ndichamutungamirira uye ndichamunyaradza. Ndichasikira rumbidzo pamiromo yavanochema muIsraeri, rugare, rugare kuna vari kure navari pedyo, ndizvo zvinotaura Jehovha Mwari. Ndichavaporesa. Asi vakaipa vakafanana negungwa rinozungunuka, risingagoni kuzorora, rina mafungu anorasa marara namatopwe. Mwari wangu anoti, vakaipa havana rugare.